we mari. Kana wapinda mo life mangu. Usafe wandi chinja ndapota angu. Pazwa uchabata mo life mangu. Ndapota usatambe ne unu wangu. Kana wapinda ugara kwete kundisi ya wandi anika. Uye washika usiva pane ya ive bosati washika. Usandisi isema moyo wangu. Ndaka mutito chata na December. Usandisi ise mudiwa wangu. Nishore papu wasinda defender. Usandisi ise mamoyo wangu. Naka mutito chata na December. Usandisi ise mudiwa wangu. Nishore papu wasinda defender. Pinda mu life mangu, saite kutendise membuya wangu. Kana wapinda mu life mangu, sandi pesa nise neve kwangu. As much as I want to be rich, I want to stay grounded. Andidi kunza kuzifeel, I want to stay grounded. No stress from the girl, them and new friends. See me, I want to break up only chains, dash where the pain. Never temper with my faith. I want to live and learn from all the cleanest ways. Usandisi sema moyo wangu. Ndaka mutito chatam